Vateveri vechikwata ichi vari murufaro mushure mekunge Dimbare yarova Black Chiefs 2-0 muluveve stadium kwapera svondo vabva mukurohwa 1-0 nechicken in. Chanyanyofadza vatsigiri veDynamos ava ndechekuti Black Chiefs yatambidzwa penalty mutambo wave kupera iyo bati wavo wepagedhe Timon Mvura abata. Kukunda uku kwasiya Dynamos yapinda mumapoints 10 kubva mumitambo mitanhatu. Dimbare yave pachinhanho chechitanu patafura yePSL pasi peManica Diamonds, Chicken Inn, FC Platinum neTriangle. Vaimboita zvekushambadza zita reDimbare padandemutande vapita mutsvairo vanoti kukunda uku kunobatsira zvikuru murayiridzi wavo Tonderai Ndiraya uyo vamwe vanga vave kusedzera kuti asiswe basa.
Fans of Dynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese ainotamba, saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Asi Dynamos haisi yega murufaro mushure mekunge FC Platinum yarovawo Harare City 1-0 mumandava stadium. FC Platinum iyo ine mukombe uyu yave pachinhanho chechitatu nemapoints 10 chete, mapoints 2 pasi peManica Diamonds iyo iri kutungamira. Manika Diamonds yaramba iri pamusoro nekutora point kunze kwemusha nekuita mangange 1-1 neyadha muBaobab Stadium. Herentals yatatarika asi ndokuzoita mangange 1-1 zvekare neBlower City muNational Sports Stadium. Asi murayiridzi wavo Kumbirai muti wekuziva anoti haasi kurota zvemukombe asi kuita zviri nani kudarika zvemwaka wapera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dhani zvawakamboita. Saka tarisiro ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season.
Mimwe mitambo mugungano rePSL iri iriko mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.